Pamutongo wakanyora nezuro ukaziriswa nasi mutongo we High Court Judge Joseph Mafusire vakarasa chikumbiro chevagari chekuti vasabviswe pavagere. Vagari vanoti Livingston Chikutu, Rafinias Chitsange nava Albert Dumela vainge vaendesa gurukota rezveminda, gurukota rezvematunhu, muchuchusi mukuru pamwe nemutungamiri wenyika kumatare vachiti havaifanirwa kubviswa panzvimbo yavagere kuchilonga kuchiredzi. Hurumende iri kuda kubvisa vagari vanosvika zviuru gumi nezviviri kuitira kuti nzvimbo iyi ipihwe imwe kambani inoita zvemukaka Jane Dairy kuitira kuti mombe dzayo dziwane mafuro. Gweta revagari ava vatendai diti vati pamutemo havabvumirwe kutaura pamusoro penyaya yavamirira nokudaro vatiti taure neZimbabwe Lawyers for Human Rights.
I'm a lawyer, so I can't comment on matters that are involved in. I'm not allowed. So you can speak to Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Kunakumira Mafunda, or you can speak to the client themselves from the Chilo. It's not a political issue, it's a legal issue. And I'm not allowed to comment.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights kuna kumbirai mafunda kana kuneva ndanga ndichimiririra.
Mutauri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati vachapikisa mutongo uyu sezvo vasiri kufara nawo.
Nhasi kudare reHigh Court Justice Mafusire warasa nyaya yainge yaendeswa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kumatendai biti wakamirira vagari vekuchilonga kuchiredzi vanga vari kuda kuti hurumende imiswe kutisatore minda yavo yaurida kuita zvekurima zvayo irrigation. Danho richatotorwa chete nekuti patanga tiri kudare wabita vana kufara neizvozvo pavataura nemaclients avo gari kuchilonga vasikaura naizvozvo. Saka vari kutarisa mutongo wapiwa naJustice Mafusire kuti vaona kuti gwara rekuzotora pamberi nderipi.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vati zvinosuwisa senyika kuti zvipfuyo zvinokosheswa kudarika vanhu.
Zvakadaro kana matare mhosva idzi mhosva achida kutora minda iri kugara vanhu ichipa kumombe kuti parimwe huswa hwokupa mombe. Zvinhu zvakadaro kana matare mhosva idzi mhosva achiti hapana chinenge chakanganisika. Then zvinotaura kuti as a country tarasika zvakanyanya. Nekuti kodzero dzevanhu dzinotanga paivhu.
Asi mukurasa chikumbiro chevagari ava vamafusiro vati hurumende ndiyo inoziva zvainoda kuita nenzvimbo dzakagara vanhu ava uye nekuchinja mitemo. Vati pari zvino hurumende ine kodzero yekubvisa vanhu ava panzvimbo dzavagere. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.